Munhuwezi anofanira kudya kudya kwakakwana. Saka munhu mukuru anogona kuti akarega kudya zvisaite dambudziko rakawanda kana zvichitarisa munhu mudiki. Under malnutrition unenge uchishayiwa zvinhu zvakawanda, zvimadeficiency zvakawanda. Saka zvinokonzeresa kuti utange kurwara oita zvirwere zvakaita semarasma, zvirwere zvakaita senakwashioka. Zvirwere izvi zvinogona kudzivirira kana munhu achidya uchava wakwana. Saka zvakakosha kuti especially vana vadiki kana kuri gore renzara kubudise zvirongwa zvokubatsira kuti vapiwe mafood support, maextra food support system vachibatsirwa nehurumende nemaNGO kuti vasarware zvirwere zvakaita semarasma nanakwashioka.
Pane here zvimwe zvamuri kuzivawo zviri kuitwa panguva dzino kubatsiridza munyaya idzodzo?
Isusu sekomiti yeutano kuparamendi basa reti ndorokuti titsvage kuti tizive kuti chii chiri kuitika pagiraundi. Saka tichaedza sekomiti kuti titevedzere madepartments eministry of health tichiona kuti seministry of health vane plani here yavarikuda nayo kuti vabatsire vana panguva yenzara iyoyo. Saka tichatarisa separiamendi kuti vane plani yavakuda nayo kana vasina kubuda nayo tovakurudzira kuti budai neplani tsvagai hurumende kuti ibatsire kuti vapiwe chikafu oro kuti hurumende itaure nemaNGO vakaita sana UNICEF nevamwe vakadaro kuti vabatsire panyaya yechikafu yekudya kuti vana vawane kuti vasarware zvirwere izvozvo zvauya nemanyutrition.
Ndingangopedzisire ndichitarisa kuti kumamisha uko kure nemadhorobha kure nezvinhu zvakawanda rubatsiro runosvika zvakadiniwo kunzvimbo dzakadaro munguva dzinenge dzine matambudziko akaita seiwayaya?
Vanhu vakawanda vanonyoresa kuti vada kubatsirwa nekudya henovobatsirwa kana kwakuita kuzvikoro vana vanopiwa chikafu zvakaita semaheu vanopiwa kuti vabatsirikane. Saka ndonzira dzimwe dziripo dzinoshandiswa kuti vanhu vava.